Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulola indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera kukadzi 1 2025 makateerera ku Studio 7 nepfunyuro yenyaya dzikuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC tenda kutima kwanza kuvanesu mushirongwa chedu chanhasi ini ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi sangano runomirira vagari vemusha wechitungwiza rinoti richagara pasi nekanzuru pamusoro peurongwa hwayo hwekuda kuputsa ruzhowa kana kuti majurahoro achawanikwa akavakwa zvisiri pamutemo vanorwira kodzero dzevanhu vopa maonero avo padanho rakaziviswa nemutungamiri weamerica vadonald trump rekuti vachaendesa kujeri reguantanamo bay kucuba vanobva kunze vasina magwaro ekugara muamerica vachasungwa vaparadzi mhosva muimbi roy nkuda kwashika chiko uyo anozivikanwa nerekuti oriano ofarirwa zvakanyanya nevateeri vemimhanzi zvichitevera nziyo dzake dziri kupisa pamadande mutande indiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc sangano runomirira vagari vemuchitungwiza rechitungwiza residence trust kana kuti chitrust rinoti richaedza kugara pasi nekanzuro yechitungwiza risati ratora matanho zvichitevera kuziviswa kwakaitwa nekanzuro kuti ine urongwa hwekuti vagari vakaisa majurahoro kana ruzhova vasina kupiwa mvumo nekanzuro vazvigadzirise kanzuro yakapa vagari kusvika musi wa28 mwedzi uno kuti majurahoro avo ange ave pamutemo vachibhadhara madhora ekuamerica 150 kukundikana kubhadhara mari iyi midhuri yavo yoputswa mukuru wechitrust muzvare alice kuvea vanoti sevagari vanoona sekunge kanzuro iri kuisa simba kuzvinhu zvisina basa ichikundikana kugadzirisa matambudziko akatarisana nedhorobha ravo anosanganisira kushayikwa kwemvura nekupfachuka kwepombi dzinofambisa tsvina yemuzvimbuzi hatina kukwanisa kubata mutauriri wekanzuro yechitungwiza kana omeya asi mumwe kanzura abvuma kustudio 7 kuti tsamba iyi ndeyechokwadi uye yakabva kukanzuro ngatinzwei hurukuro yataita namuzvare kuvhea
sevagari zvinhu zvakatikatyamadza kuona gwaro iro richiiswa mumasocial media ese mawhatsapp mafacebook max nekanzuro yedu
makanga musina kunge manzwiwo here pfungwa dzenyu padanho iri kana kugarwa nemi pasi
kanzuro yedu haina kumbogara pasi nesu semastakeholders kuti vatiudze kuti pane chirongwa chakadaro chiri munzira kuuya chechipiri sevagari tiri kukatyamadza kuti kanzuro inokoshesa nyaya dzemajurahoro ichitadza kukoshesa kuregulariswa kana kuiswa kwedzimba dziri pamutemo dzinopfuura 55,000 muguta redu rechitungwiza kana iri mari yavari kuda dzimba idzodzo dzinokwanisa kuvapa mari yekuti guta ringe richigadzirika dzimba dziri kugara pachena chechitatu ndechekuti vashandi havasi kubhadharwa ndivo zvekare vashandi vavari kuda kuti vapinde mumusha vachipwanya kana kuti vachibatsira kubviswa kwemajurahoro avari kuti haasi pamutemo
muri kureva kuti apa muzvare kuvhea
zvinhu zvinokosheswa nekanzuro yedu zvatikatyamadza zvakaita seiyo nyaya yemajurahoro mumusha umu tine suweji iri kuyerera mudzimba suweji haisi kugadziriswa
saka matanho apa hamuchatora zvii zvamuri kukurudzira vagari kuti vaite
sezvandataura pekutanga
kuti sevagari vazhinji hatisi kubvumirana nemutemo uyu. Saka zvinongoreva kuti 28 February vari kutaura kuti ndozuva rekugumisira kuti vari kubatswa nemutemo uyu vange vaenda kukanzuru vanobhadhara mari kana kuti vapwanya midhuri yavo. Hatisi kuwirirana nayo zvekare. Saka tati tichatanga taona kuti tataurirana nekanzuru togara pasi tonzwisisa naizvozvo tiri kumbokurukura nevatakatuma makanselas. Kana zvarambisisa tonzwa vemutemo kuti tochiita sei sevagari 28 wacho asati asvika.
Ava vanga vari mukuru wesangano rechitungwiza Residence Trust muzvare Alice Kuvea vachitaura vari parunhare kuchitungwiza neStudio 7. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru wesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie vanoti danho rehurumende yavaDonald Trump rekuendesa kujeri reGuantanamo Bay riri kuCuba vanobva kune dzimwe nyika vasina magwaro ekugara muAmerica vanenge vabatwa vaparadzi mhosva harina kodzero dzevanhu dzarinotyora. VaTrump nechitatu vakazivisa nezvourongwa uhu pavaisaina mutemo weLake and Rail Act uyo unosungira gurukota rezvemukati menyika muAmerica kuisa muusungwa vanobva kune dzimwe nyika vanenge vasungwa mushure mekupara mhosva dzinosanganisira Cuba kana zvimwe. Jeri iri riri kuchengeterwa vanopfurikidza mwero. Masangano anorwira kodzero dzevanhu agara zvavo achiti jeri reGuantanamo Bay mucherechedzo wekuti America haichengetedzi kodzero dzevanhu sezvo vasungwa vakawanda vachinzi vaichengetedzwako vasina kupomerwa mhosva kana kutongwa. Ngatinzwei hurukuro yataita navaMasie nezvenyaya iyi.
Pane zvino hatikati pangave pane kutyurwa kwekodzero because uyu mutemo uyu wakabva nekucongress saka ndo watove mutemo wemuAmerica. Saka kutyurwa kwekodzero inenge yanyaya yekuti mutemo wacho paunenge wakuchiimplementwa uchaimplementwa here vachitarisawo into consideration dzimwewo kodzero dzinosanganisirawo kuti munhu anokwanisa kuva ane right ye yatingati pamutemo due process. Saka izvi zvindo zvinhu zvatofungudza kuti maybe zvinokwanisa kuve zvichizooneka pamberi apa kuti mutemo uyu pauchazoimplementwa ungave uchiimplementwa zvakadii ende uyezve kungave kune dzimwewo kodzero here dzingave dzichityorwa panenge pachi
mutemo wakajeka uchinzwisisika uyu vaMasie.
Uyu mutemo uyu watove mutemo muAmerica ende mutemo uyu uri kutaura zvinhu zviri clear zvokuti kana usina mapepa wakapara mhosva ndo panofanira kubatswa. Kana usina mapepa wakapara mhosva ende mhosva dzacho dzirimo mumutemo iwowo dziri kutaurwa marights ako kana kuti unosungwa uchiendeswawo kuchizarira sezviri kutaurwa.
Asi mutemo uyu unokwanisa here kunge uchipikiswa kumatare edzimhosva?
Pachidimbu iyi yava mutemo muAmerica ende ya federal law. Saka kuchallenja kunenge kuchizoitika ipapa apa kunenge kuchichallenja kuri kumatano ekumusoro kwakaita seSupreme Court endi kana pachallenge wa panenge pakuchitaurwa dzimwe nyaya dzinenge dzichibuda kutaiwa mutemo uyu unotyora dzimwe kodzero dziri mubumbiro romutemo. But hona izvi zvinenge zvichiitika apa manje ndezvekuti kana usina mapepa uri muimmigrant asina mapepa uyezve wakapara mhosva pachanetsa panenge pane very thin line yokuti pave pachiitwa maarguments anenge ari constitutional kuti uyu mutemo usagadzwe. But sezvandataura pakuimplementa mutemo uyu kune dzimwewo nyaya dzakaita senge maprocedural due processes yokuti kana munhu abatwa munhu ane kodzero dzake semunhu dzokusabatwawo zvisina kunaka zvokusaitwa torture kana zvokusabatwa zvisina hunhu.
Ava vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vari mukuru wesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie vari parunhare kuTexas muno muAmerica neStudio 7.
Lamulela ndwandwe,
lamulela,
lamulela ndwandwe,
lamulela,
lamulelwa mshweshwe,
lamulela nampawa fuve mbula,
lamulela ndwandwe,
lamulela,
lamulela ndwandwe,
lamulela,
lamulela mshweshwe,
lamulela nampawa fuve mbula.
Vanotengesa zvinhu zvavo pamberi pezvitoro nemunzvimbo dzinoungana vanhu kumaruva vava kumanikidzwa kutora maresinesi ekutengesa zvinhu zvavo kana kuti hawkers licenses. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vanotengesa zvinhu ava kumaruva vanoti vava kubhadhariswa mari dzemaresinesi dzakasiyana siyana zvichienderana nedunhu ravanogara. asi vose vanoti kubhadhariswa kutengesa zvekudya zvakaita semichero yemusango utsine hwemhando yepamusorosoro sezvo vari kuedza kurarama muchokwadi. Mumwe mugari ari kutengesa mango pamurombedzi ndiamai Jennifer Rusere, vanoti vanowana madhora masere pazuva. Vanotiwo vanonzi vabhadhare madhora mashanu pasvondo semari yerezinesi yavanoti yakawandisa sezvo mamwe mazuva vachiwana mari shoma.
Vanhu ari kuchema nekuda kwokuti laisenzi harisiri zvimwe zvinhu.
Mumwe anotengesawo muriwo nemadomasi zvaanorima mubhuku rekwachiyangwa pedyo nemurombedzi vaSimon Chiyangwa, vanoti kanzuru iri kuda kukohwa paisina kudyara sezvo pasina zvainoitira vanotengesa. Vanimurodi Chizhanje vanotengesa michero yenguva iyoyo nezvirimwa zvavanorima zvakaita semagaka, chibage nezvimwe kumangura. Vanotiwo madhora makumi matatu kana kuti US$30 yavanobhadhariswa pamwedzi nekanzuro yemakonde yakawandisa.
Malicense acho mapraisi acho akakwira semana akanyanyisa. Even though riri regore zvaro.
Mukuru wekanzuro yeZimba Rural District Council vaEnias Chidhakwa vanoti vanobhadharisa marezinesi kuvanhu vanotengesa munzvimbo mavo kuitira kuti vawane mari yekuvandudza matunhu madiki ari munzvimbo yavo. VaChidhakwa vanoti vakapiwa mari yekuvandudza nzvimbo kana kuti devolution funds inoita zviuru mazana matanhatu nemakumi maviri nezviviri nemazana maviri emari yemunyika kana kuti 622,200 zig. Vanoti mari iyi zvikamu zvitanhatu kubva muzana pamari yavainge vavimbiswa yavanoti ishoma zvikuru pane mabasa ose anoda kuitwa. Mukuru wekanzuro yenyaminyami kukariba vaPeter chinoda kufa vanoti mari dzekuvandudza matunhu dziri kuvayamura kuvaka zvikoro nemakiriniki mudunhu mavo mavanoti muchine zvikoro zvisina midhuri.
District rakasaririra sitereki munyaya dzezvikoro nemakiriniki. Saka naizvozvo kanzuro yakaona zvichikosha kuti mari dzedevolution dzatiri kuwana kubva kugovernment tidziendese panyaya yekuvandudza zvikoro zviri muarea.
Asi vachinoda kufa vanoti mari iyi iri kuuya iri shoma zvekuti zvichavatorera nguva kuti vavake zvikoro zvakawanda, vachiti gore rapera vakapiwa zvikamu zvitatu kubva muzana pamari yavainge vakavimbiswa. Munyori mubazi riri muhofisi yemutungamiri wenyika rinoona nezvebudiriro yematunhu kana kuti Secretary of Presidential Affairs and Devolution vatafadzwa muguti vanoti makanzuro anofanirwa kubhadharisa vagari nevanotengesa mari dzemarezinesi nemutero kuitira kuti vawane mari yekusimudzira nharaunda dzavo.
Mutemo wedu ndewokuti mari inenge yakolektwa nehurumende percentage iyoyo ndo inoenda kuthe 92 local authorities, asi havapuhwe vose mari dzakafanana. Asi munofanira kuziva zvakare kuti hurumende izvezvi tiri kunetsana nevanhu kuti hatichada vanhu vanosenzera outside, yatingati outside the fiscus, vanhu vasina chavanobhadhara kuhurumende.
Vagari kumaruva vanosungirwawo kubhadhara mari yemitero dhora rimwe chete rekuamerica pamunhu anenge apfuura makore gumi nemasere, iyo inobhadharwa kuna sabhuku. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa mabasa evanhukadzi cheWomen's Forum chatinopakurirwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7.
Chingamidzai nemufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Aleta Muzorewa vanova ivo vari kushanda vachibatsira zvizvarwa zveZimbabwe pasi rose panyaya yezvikoro zvavanokwanisa kuenda kunze kwenyika uyezve nemabasa. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu. Mungatitsana ngururo kuti mabasa api amuri kubata pari zvino.
Basa randiri kuita zuva nezuva, ndichimuka, ndichirara, ndere kutumidzira information kuvana vekuZimbabwe. Kwese kwese kwavari kuti vawane chekubatana nacho kuti upenyu hwavo hunge huchienderera mberi, uye kuti vakwanisewo kuzvichengeta nekuwana basa rinovapa upenyu hwakarurama.
Chii chakaita kuti mufunge kuita basa iri semudzimai ari muno muAmerica muchibatsirawo vanhu pasi rose?
Ini muno muAmerica ndakauya nepamusana pekuti hurumende yeZimbabwe yakandibhadharira chikoro vachibatana neAmerica 1983. Zvese zvaifanira kunge zvakaitika pandiri zvakaitika. Ndakawana upenyu hwakanaka muno muAmerica. Ndiri kutambirawo kamari kanoonekera kuti ndinge ndiri munhu ari kurarama muAmerica zvakanaka. Saka ini ndachizova mugari womuAmerica, ndakaona kuti ndine mukana wokubatsirawo vamwe vanhu kuti vawane chekubata sekubatsirwa kwandakaita. Saka zvakandipawo shungu ndichiona kuneseka kunoita vanhu kuti vawane mabasa, kuti vapedze chikoro, kuti vangowanawo upenyu hwakarurama. Handingati ndinoda kuti zviitwe nemumwe munhu, ini ndigere ndakangotarira. Ndakaona chiri chinhu chiri mumaoko mangu wokuti ndibatsire nepandinogona napo. Ndo zvakandiita kuti ndibatewo kandima kangu kandakabata ikakaka kubatsira vamwe.
Zvii chaizvo zvamunobatsira nazvo pari zvino?
Pari zvino zvakati wandei. Ndinoenda pasocial media, paplatform yainonzi LinkedIn yemaprofessionals. Ndinotsvagiridza vanenge vachiadvertisa zvinhu zvakaita mascholarships evana vanoda kuenda kuzvikoro kubvira kufirst degree kuita maPhD nemamasters. Ndinotumidzira information yakadaro. Ndichizosanganawo nezvimwe zvinobva kuUnited Nations zvinopawo kubatsira anonzi manonprofit organizations, kumusha vanovati manongovernmental, maNGO, vanenge vachidawo kuti vaapply tumagrants netumari dzokuti vatange maprojects avo. Ndinowanawo information iyoyo ndichiisa pamaplatforms eWhatsApp nepaFacebook naipo paLinkedIn pangu. Saka zvimwe zvandinobatsira nazvo actually now that I think about vana vari munhu vanenge vauya vacho, tinoedzawo kuti vange vachirarama upenyu husina kunyanyooma. Nyika ino yakaoma. Saka tinoedza kuti vana ava vadzidze kuti vanoshanda sei nevamwe muzvikoro, vanobudirira sei kuti vasanya nyotambudzika, kuti havazi kumba, havana vanovasapota. Saka zvinhu zvandinosapota nazvo zvakati kuti, asi shuviro yangu ndeyekuti vana vekuZimbabwe vange vaine chekubata pese pavari.
Vanenge vachida kushanda nemi kana kunzwa zvamuri kuita vanokuwana ipapi?
Vanogona kundiwana paFacebook pangu, vanotevera zita rinoti Aleta Mujei Muzorewa. Profile yangu inoshare information dzese dzandiri kutaura idzi. Vogozondiwanawo pa WhatsApp pangu, namba yacho iri 702-245-1401. Ukaenda pa WhatsApp pangu unotambirwa nemessage inokupa ma instructions ekuti uite zvinhu zvitatu. Chekutanga kukonekta neni pa LinkedIn, chechipiri kuenda pa Facebook kuti uone zvinhu zvese zvandinenge ndichipostawo ipapo, chechitatu ndechekujoina magrupu andinawo pa WhatsApp anopa information dzeseidzo.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shoma. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous.
Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Nasi muchirongwa tiri kutarisa matano ari kutorwa nesangano rinomirira varayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ekupinda munharaunda vachinzwa pfungwa dzevabereki pamwe nevarayiridzi pamusoro pemafambiro ari kuita dzidzo munyika. Tabata, mutungamiri wesangano iri, vaObert Masaraure.
Tinotenda mukoma jonga kandebiri kufamba kwatiri kuita tichiita nhaurirano nevabereki nevarayiridzi tichinzwa muono wavo panyaya yedzidzo. Tikutarisa zvinhu zvakati wandei tichitarisa nyaya yelena welfare. Tichinzwa vabereki vazhinji vachinyunyuta kuti vakaomerwa, mari dzavo hadzisi kukwana kuti vana vavo vaende kuzvikoro. Kana kuri kumamisha kumwe kune nzara yakanyanya, havatorina chekudya. Vana vaya kana vasvika kuchikoro kuri kusvika kusina chekudyiwa zvakare. Chepiri tikuona vamwe vagara kumba vakawanda vatikusangana navo vadrop out nekuti tatadza kubhadhara maschool fees. Tichitarisawo nyaya yemudhorobha iri kutsviriridza nyaya yemaextra license kuti vabereki vachinji vari kuchema kuti mari yekubhadhara maextra license iri kuvaremera havasi kuigona. Vachikurudzira kuti dai hurumende yabhadhara varayiridzi. Varayiridzi vachichema nenyaya yemuhoro kuti mari yavo yavari kutambirawo ishoma. Dai hurumende yavapo muhoro unoita kuti vakwanise kushanda basa ravo vakafara. Asi kune nyaya zvayanyanyonetsa yekarikulamu. Vazhinji vari kuti karikulamu iri dzaakungochinjwa chinjwa. Mabhuku acho hapana, varayiridzi vachiti havana kumboudzwa kunzi zvinoitwa sei basa ridzva ravapuya renyu karikulamu hausati kuonekwa kuti basa racho rinobatwa sei. Uyezve mari yekusapota kuimplimenta karikulamu itsva zvikoro zviri kuti hazvina. Vabereki vari kuti ndivo zvevava kubhadhara mari dzekuti nyu karikulamu iimplimenti. Vabereki vari kuti vari kubhadhara sikuwa dzimwe mari dzekunzi kune zvivakwa zvinoda kuitwa nedistrict. Kune mafunctions akasiyana siyana avari kudzi vakontribute. Pamusoro zvepekubhadhara ivo dzidzo yevana iyo yavagara vari kutoomerwa nekubhadhara kwayo. Asi chizhinji chatanyanyoona inyonga-nyonga muEducation sector iri kupupurwa nevabereki nevarayiridzi pamwe chete.
Saka zvamuri kuwana muchakurudzo iyi munozozvishandisa kupi uye zvinozobatsira nenzira ipi mukuwandudza dzidzo yemunyika?
Ongororo iyi iri kuda kutibatsira kuti tiumbe evidence yakakwana yekuti ndezvipi zviri paground kuti kana taakutaura nehurumende kana tichinge tichitsvaga intervention tiri kunyatsoziya zviri paground. Chechipiri haisi ongororo chete, kupanana mazano nevabereki kuti nyaya yeeducation haisi yemunhu umwe chete, haisi yeamalgamated roads yaZimbabwe, inyaya yemwana wese weZimbabwe. Mukatarisa imba inonga imba yega yega munyika itori nemwana anoenda kuchikoro. So tinenge tichida kuti kana tabatsirana kugadzira masolutions tozoita chirwirangwe zvekuti tiapproach vanhu vane masolutions kuti vagadzirise. Dzimweni dzenguva tikutosanganawo nemasolutions hatiri kumba tagadzirisa pamwe chete nemacommunities achisiya atogadziriswa mucommunity imomo. Madambudziko mamwe vanenge vainawo madiki diki ari kusara achito gadzirika.
Muri kushanda nehurumende here muongorori amuri kuitai?
Hurumende yedu tinoshanda nayo zvakanyanya. Ingaisiye zvitanda munzeve asi tinoramba tichirwisa kusvika zvitanda izvozvo zvabva vachanzwa. Zvatichazvishandisa mukatarisa tine magwaro atiri kugadzira. Mamwe tiri kusiya pamaschool at school level ekunyunyuta kwedu nekutogadzira misangano yekutosangana nemaleaders ezvikoro kwatinenge tanzwa kuti kune dambudziko. Matambudziko achitogadzirika. Tinotori nenhaurirano dzatei tichizvoita nemalocal authority tichivapa mapetition tichigadzirisa nyaya idzidzo kucentral government. Tagara tine misangano yatinomboita tinotora zvese zvatanzwa tichange tichizvishandisa imomo. Tinenge taane atinoti mapolicy brief anozopa guidance kuhurumende kana ichinge yada kuteerera dzidzo yedu yenyika yosumudzirwa.
Manga makateerera kumutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure muchirongwa chedu upenyu hwedu. Teererai zvakare svondo rinouya apo tinokupai chimwe chirongwa. Munhau dzemitambo, mumwe muimbi wechidiki achiri kusimukira Roin kuda kwasheka Chiko uyo anozivikanwa nerekuti Oriano ari kufarirwa zvakanyanya nevanhu vakawanda pamasaisai esocial media nedzimbo dzake idzo dziri kuita mukurumbira zvikuru pamadandemutande nepanhepfenyuro dzakasiyana-siyana munyika. Pasimon Glovu anotipa nyaya inotevera.
Zimbo dza Oriano dziri kuita mukurumbira pare zvino dzinosanganisira kubara mambo, makarima mupoto nekamwe kanonzi ndakuda super glue. Oriano anoti ari kufara zvikuru nedano raasvika nemimhanzi yake iyo yanoti yakatangira mukuimba mukereke.
Ndokufara zvisingaiti nekuti mhanzi yangu iri kutambirika. Ndokuti ndakafambo apo neapo ndokunzwa Oriano. Ndakatosvikawo apo zvotonzwa Oriano. Haiwa ndinozvitenda. Asi ndichitoriwo mudiki tichiri kutozama, tichiri kutoshingaira kuti tisimuke tisvikewo pane vamwe vakakunda kare.
Achipindura mibvunzo yevakawanda yekuti izvi rake rinoita serakarerekera kune remuimbi ane mukurumbira Ja Prezer, Oriano anoti muimbi uyu Ja Prezer ndiye akamutsa chipo chake.
Isusuwo takatarisa mukoma Ja Prezer munhu mukuru zvakanyanya sezvekuti tinotowo chishuwo chedu kuti tisvike panenge vari saizvozvo. Saka kana muchinzwawo kuti izwi rangu rakarekereka, aiwa tinozvitenda kunzwa kwenyu, hatingadzivisi, asi vanhu vakuru vaya.
Mumwe wechidiki anofarira dzimbo dzaOriano ndiKeith Tavarwisa uyo anogara muHarare. Tavarwisa anoti anonzwa kusimudzirwa nemimhanzi yaOriano.
Oriano inini anondigonera, music yake inoti motivate asingaite, inoti dzika chiro papi, chiro panovabereki, chiro panovadiki, kozi haina zvinyadzi. Yaanogona.
Vanongora nezvemitambo vakazvimirira vachishandawo semudzidzisi wezvemitambo nekutorwa kwenhau paMidland State University vaAbel Nzobo vanoti muimbi uyu ane mikana mikuru yekusimukira nemimhanzi yake sezvo achiimba musambo unofarirwa nevakawanda munyika.
Anotaura kuti ane future yekunyatsobudirira nemusic yake, nokuti munhu kuti unyatsobudirira munyika yaunoimba unofanira kuimba music inoenderana nenzvimbo yauri, inonyatsoti vanhu vanoiti vakaiteerera vanonzwa kuti yes, iyi ndiyo yatingati imusic yedu. Saka ukaona sesungu yakaita sandakuda unonyatsoona kuti Oriano ari kuimba zvinonyatsoita maungira muhana dzevateereri vake vemuzimbabwe.
Vanoona nezvekuburitswa kwemashoko muNational Arts Council of Zimbabwe vaAganyabinde vanoti sangano ravo riri kugadzirira kuzoita zvirongwa zvekudzidzisa vaimbi kushandiswa kweunyanzvi hwechizvino zvino kuti vawanewo pundutso mumabasa avo.
Kudzidziswa nezvine chekuita nemashandukiro ari kuita technology yeart. Saka tiri kuti gore rino iri uyai muregister, mapromoters ngavauye varegister vachirinyuwa malicense avo, nekuti hazvisi kuzobvumirwa kuti paitwe maevents nemapromoters asina kuregister.
Oriano uyo akaberekerwa muHarare anoti akatanga kuimba achiri mudiki muchechi anopinda apo ainge achiri kuchikoro chedzidzo yepasi. Anoti wacharamba achiimba kuchechi yaasina kuda kudura nezita, uye kambo kake kekutanga kakaburitswa muna 2019. Oriano akabatanawo nevamwe vaimbi vanosanganisira Pop 10 pakuburitsa kambo kanonzi Akunamata ako kari kufarirwawo nevakawanda. Oriano mutambi anoitawo nyambo dzekusetsa veruzhinji kunze kwezvemimhanzi. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.
Vateereri, echinoi chiziviso chakakosha. Tave kukwanisa kukupai nhau dzedu paVOA Show na WhatsApp channel yedu uye nepaFacebook page mazuva ose. Kana muchida kubatana nesu padandemutande reWhatsApp, vhurai WhatsApp yenyu moenda pakanzi updates, motsvaga pakanzi VOA Show na motifarira kana kubaya follow. Kune vanoda kushandisa link, munokwanisawo kuenda paFacebook page yedu patinokupai link yeWhatsApp channel yeVOA Show na. Govanai nevamwe nhau dzeStudio 7 dzinotema dzisina divira dzakarerekera. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Sangano rinomirira vagari vemumusha wechitungwiza reChitrest rinoti richagara pasi nekanzuru yechitungwiza pamusoro peurongwa hwayo hwekuda kuputsa ruzhowa kana kuti majurawall achawanikwa akavakwa zvisina mvumo. Vanorwira kodzero dzevanhu vopa maonero avo padanho rakaziviswa nemutungamiri weAmerica vaDonald Trump rekuti vachaendesa kujeri reGuantanamo Bay kuCuba vanobva kunze vasina magwaro ekugara muAmerica vachasungwa vaparadzi mhosva. Muimbi Roin kuda kwasheka chiko uyo anozivikanwa nerekuti Oriano ofarirwa zvakanyanya nevateereri zvichitevera nziyo dzake dziri kupisa pamadandemutande. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei ku tsambambozha yedu inoti studio7@voanews.com. Munokwanisawo kuteerera nhau dzedu pa.www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
soku isika tese.